Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, August the 20th, 2015. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the high divorce rates in the country and the impact on children and women and families in general. What are your views on the issue?
If you want to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency, on the 4930, 5940, and 15455 shortwave frequencies, Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day.
Mm-hmm. We are also on the web, by the way, Marv.
Yes.
You can find us on www.voazimbabwe.com, lobagu www.voandebele.com, lobanjalo gu www.voashona.com.
Yes, please.
Relationships are also dependent on the context in which people are living. And I know that some time back there was a research done which showed that when times are hard, it even leads to increased gender-based violence, domestic violence, and then it just leads to a lot of conflicts as people try to make ends meet and fail to make ends meet. I would actually want to think that the difficult socioeconomic environment we're living in partly has to do with the increase in divorces. Obviously, with the issue of the environment in which people are living, it's a long-term issue that is more to do with the leaders in Zimbabwe coming up with solutions to fix the economic conditions. And also, if you look at even the most topical issue of the job losses, that definitely will lead to a lot of conflict within the household, as people have to survive, but they don't have the means to survive. So obviously, some long-term solutions have to be found to stabilize the economy, to stabilize society. But also in terms of on a short-term and also on an individual basis, I think people really need to reflect the reasons why they're entering into marriage and what's involved. So that, you know, it's not an issue of you attach yourself to this person today and then tomorrow you're attaching yourself to another. But I also recognize, as part of the work that I do, that sometimes, or not sometimes, women are forced to make a decision to get out of marriage when there are situations of violence, domestic violence.
Nezvatinazvo kunyanya mazera achiri echidiki havagone kurarama within their means. Vanhu vanoda vechidiki kana vamwe vechikuru vanoda zvinhu zvakadarika zvavanowana. Saka izvozvo zvinokonzeresa zvowe zvowe mukati medzimba, vanhu votadza kunzwisisana muchati chotodambuka. Ini ndinonyanya kudzidzisa kungova munhu akazvirereka, kuva munhu anorespekta ma-in-laws, nekuti vanhu pavanorambana ukada kutarisa hazvisi zvekuti mukadzi nemurume ndivo vadenhana vototi takurambana. Ukada kutarisa paunoroorwa unenge wakakomberedzwa nema-in-laws, nana baba mbiki, nana tete, namani. Ukada kutarisa kuti chanyanya kukonzeresa kuti vanhu vasvike pakurambana, dzimwe nguva vanhu vese vandiri kutaura kuhama idzi ndo panenge pabvira kudenhana. Saka tinoenda kudzidzisa kuti kana wapinda mukuroorwa, ingostaga vanhu nekuvapa chinzvimbo chavo kuti uwane magariro mukati medzinza iroro, nekuziva chihambire kuti mudzinza muno mundakanyatsovingei chaizvo. Chandakanyatsobvira kumba kwedu ndichiuya, because vazhinji vanosorasa ajenda yaakauyira. Kazhinji kachona ukada kutarisa dzimba zhinji chayanya kudonhedza mamarriages mazhinji, kazhinji inyaya dzebonde kazhinji kacho. Because vamwe madzimai anokoshesa, handisi kuti kushanda kwakaipa, basi dzimwe nguva tinokoshesa kushanda tikoshesa mari wozoona pamwe varume vazhinji vakutokomplena kuti zvaakavinga zvachona izvo zvandiri kutaura hazvipo but iye kushanda anoshanda
mina ngomboni wanongoona sidi kakhulu kuya ndiyaaffecta khona lokhu ngoba ntaukuthi akubile kuzwisisana endlini xa into zingahambi kahle bet vele sijayela ngithi ukuthi umama uyaphuma emgwaqweni ubaba ehambilayo lapha aqhathwe khona emsebenzi kodwa ngendaba zokuthi kuyabe kungasela ngitho okuya lolutho ezofaka etafuleni ukuthi abantwana bedle kusuka kube nzima kangako kanjani bese kusiba nzima ukuthi abantu bekhulumisane ngoba kulesi saga sesesilungile esithi umuntu indoda elandileyo ilolaka ngitho akubi lokuzwisisana ekukhulumiseni lapha ngoba liyazama ukubhajetha akula lapho elibhajetha ngakhona lokho sibe ngiqinisile lami hhayi ngiyavumela nakho ukuthi a-a kuyangezelela ilokhu izizathu zokuhlukana lokungazwana ndawo ezindlini lapha kungatholakala ukuthi kuba khona khonokho sidale sathiyana bakhona yebo yababekezelelayo ukuthi hhayi ayisiyondaba kababa isiyondaba kamama kodwa abanye nabanye abakubekezeleli khona lokho.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Forum, we are looking at the high rate of divorces in the country and their impact on families. What are your views on the issue?
According to the High Court marvelous records for January to July this year, a total of 820 couples approached the High Court in Harare seeking to have their marriages cancelled, and 129 of them had their marriage certificates officially terminated.
PJ, that seems like a very large number, but according to also those records, 1,102 couples have registered to terminate their marriages at the High Court in Harare and Bulawayo, with 173 divorces already granted since January this year.
Mm-hmm. And divorce law in Zimbabwe is governed under the Matrimonial Causes Act, which was implemented in 1986. It has been amended on a regular basis, with the most recent update occurring in June 2000.
And PJ, there are some grounds to why one can actually get a divorce. Mm-hmm. And according to the Matrimonial Causes Act, there are two acceptable grounds for divorce in Zimbabwe. Mm-hmm. One is irretrievable breakdown of the marriage to the extent that restoring of a healthy relationship is not an option. The second is an incurable mental illness or continuous unconsciousness of one of the parties.
That is if they are in a coma. Divorce in Zimbabwe to be granted under the grounds of an irretrievable breakdown, one of the following conditions must be proved as well to the courts. The parties have not lived together for a continuous period of at least 12 months, which is a year.
Mm-hmm.
The defendant has committed adultery. The defendant has been sentenced to prison for an extended period of time, declared a habitual criminal during the marriage. The defendant has treated the plaintiff with cruelty, that is domestic abuse. Mm-hmm. Or during the marriage, the defendant has abused alcohol or drugs uncontrollably.
And under the illness as a grounds for divorce, under the Zimbabwe law, the court will grant a divorce due to mental illness or continuous, like we said earlier on, unconsciousness, you know, following any other conditions.
Mm-hmm.
But also there are some leading causes of divorces in the country. Some are infidelity, distrust, abuse, socioeconomic issue, level of education, and just generally a clash of characters. You may marry someone with a totally different character to yourself.
Yeah, you discover that you are not compatible.
Yes.
So according to statistics also from the 2012 census, Matabeleland South is the highest number of divorces or separations at 5.2%, as well as the highest number of widows and widowers at 10%.
And Harare, which is the capital, is the second in the divorce rating, with 5.1% of its marriages failing. And Mashingo Nekapet, PJ, was actually amongst those with the least percentage at 4%. So, listeners out there, what are your views? are your views on the issue?
Mm-hmm. And what could you attribute to those percentages and the differences in different categories, different cities and towns and regions? We'll discuss that in the program.
Yes, PJ.
Okwelamhlanje siyalambulela kuhlelo lethu asihluzeni bomama akungolesine kunjenje lamhlanje indaba esihluzayo ngeyokuqunywa kwemichado kumbe yokuchitheka kwemendo lokuchitheka kwemichado okukhanya phansi kwembiko ephuma kuhulumende kugatsha lwezemithetho kumbe ngithi imithetho andaba e-High Court kube lezihlakalo eziningi inani langkhona liqongile kakhulu elabantu abachadile asebedinga ukuthi imichado yabo iqunywe kumbe imichado yabo ichithwe.
Ichokwadi icho PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai PJ tiri kutarisa dambudziko rekugurwa kwemuchato sekunzwa kwataita kuti riri kuramba richikwira uye zvedaro guru reHigh Court riri kuti iro vanhu kana kuti vaive vakarorana vari kuuya vachigurisa michato vari kuwanda zuva nezuva tichitarisa kubva kubva muna January kusvika pari zvino haiwa huwandu hwachona hwakatoti hausi kunyatsotsanangurika kuti sei asi vana mazvikokota vamwe vari kuti ndofunga kumira kwakaita zvinhu munyika hakuna kunyatsomira
zvakanaka
uyezve vamwewo masangano anomirira madzimai vari kuti mamwe madzimai kana ivo varume kana vachinge vashungurudzwa munyaya idzodzi dzekurorana aiwa vanoti ngatigure yedu muchato
domestic violence
asi kozovewo vamwe vanoti kodai vanhu vataurirana nekuti vanowanikwa vachizogara zvisina kunaka vana saka ndozvatichange tichizeya nhasi kuti zviri kufamba sei munyika chii chiri kuita kuti mhuri dziwanikwe idzo dzichigurwa muchato uyezve nezvimwe zvakadaro kozovewo vamwe vanoti nyaya idzodzi dzekuti vamwe vari kudhiaspora vamwe vari kuzimbabwe vamwe vari kusouth africa vamwe vari kuzimbabwe vamwe vari mutaundi vamwe vari mumamisha zvimwewozve zvingaite kuti michato iwanikwe ichigurika nekuti panoda kuti vanhu vataurirane kuti muchato ugare wakatsetseka zvakanaka
kudhala kwakulavo wenela kodwa wavaona kuti ene nemichato yailondolozeka kodwa katesi ngokuvuya kwediaspora sokulavo New Zealand, Australia, UK, America konke khona lokho leSouth Africa konke sokubangela ukubana imichado nale ichitheke ngoba abantu sebehlala isikhathi eside bengabonananga labo umyeni babo ikanti ke njalo umumo wesimo somnotho eZimbabwe la ukawumanga kuhle abantu bagcina sevile sebexabana ezindlini khona la
aiwa PJ taita rombo rakanaka tine munyarikani wedu wekutanga muzvare Tariro Tandi. Tunokuchingamidzai pachirongwa ndi legal manager weZimbabwe Women's Lawyers Association. Tokuchingamidzai pachirongwa.
Makasimba here.
Aiwa takasimba. Muri kuinzwa nyaya iri mudariro ndimi nyanzvi vana mazvikokota vanobata nyaya dzakadai. Chii chiri kuitika munyika pari zvino panyaya idzodzi dzekugurwa kwemichato?
Ndingangoti pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzeresa kuti michato igurwe. Zvimweni zvemutoboti tinombotarisa tichiti isusu pamwe mastatistics akuita setinonzi awanda izvozvi nekuti vanhu vaakuchienda vachinodamburisa michato. Kare vanhu vasina kurambana voregedza kunodamburisa chii michato. Sezve kare vanhu vamwe vakanga vasingatombo registry semichato yavo saka kurambana kwavo mukadzi taingozva kuti mainhingi murume wavo akazoenda kwakati akugara neumwe mukadzi ikoko kana kuti ane mhuri ikoko zvinhu zvatakangokura tichiona asi mazuva ano vanhu vakunorejista nekuti kare kazhinji mukadzi akarambana nemurume anga asingazotarisirwi kuti anoroorwazve asi mazuva ano vakadzi vamwe vaakuchidawo kuzvi ndozvakuita kuti kazhinji zhinji vanhu vazofambire nyaya dzekuti tsamba dzemuchato dziwanikwe dziri dzinodamburwa.
Aiwa muzvareita ndimukangoti gagaga nechirungu kune vamwewo vanzwisise kuti zvamataura izvi matii misegweta rine unyanzvi panyaya idzodzi.
Okay, we are realizing that the high cases of divorces that we are experiencing in the country could actually be as a result of the fact that these days people, one, are registering their marriages, whereas previously not many people were registering their marriages. And we are also having women who, when they get divorced, actually want to move on. So in wanting to move on, this is when people are actually then registering their divorces. Whereas previously, we would just know that so-and-so has started another family somewhere else, and this woman previously married, and, you know, they wouldn't formalize their divorce.
Mm-hmm. Thank you very much, Ms. Tandi. If you can stay on the line, PJ. Ameno kanamshi kuluma sistari.
Au kulun. Utariro lapha ubekhuluma leli ligqwetha ungu-legal manager enhlanganisweni yeZimbabwe Women Lawyers Association. Lapha kubekhuluma ukuthi kulezi zathu ezimbalwa ezibangela ukubana imitshato le iqunywe. Ikukanti-ke kudala engxenye okunye okungabe kubangela khathesi ukuthi kudala abantu babengabhalisi imitshato yabo, babehlala wonke bengaqhumanga imitshato. Ikanti-ke khathesi abantu sokuthe dlwe kwabesifazane abaningi, yikho-ke khathesi sebebhalisa imitshato yabo besenzela ukubana lapho siqunywa imitshato leyi labo baphuma bephethe okunye ababe bekuphethe. Ikanti-ke abanye njalo babehlala beyalene kodwa-ke bengaqhumanga umtshato, bengelandaba lakhona ukuthi buqunywe imitshato. Kodwa-ke khathesi ngenxa yokuthi engxenye owesifazane uyabe sefuna ukuyakwenda angaya kudiaspora, engxenye uyabe sefuna ukuyakwenzela kusmith. So abe sefuna-ke ukuquma lwana umtshato abe sesiyakwendela-ke kusmith.
Aiwa, iroida ma PJ. PJ, tinenge tine mumwe munyarikani wedu. We're going to hear from some of our listeners who had some very interesting views about, you know, what's causing the divorces in the country. Yeah. So we made a compilation of some of the people that sent in WhatsApp messages. Some of them actually called in. So we are going to play that so that they know that we value their opinion, and hopefully every week they'll contribute.
Yes.
Ndiyeni vachamarari ini ndedzwa miriye muchabata ndiri kuno ku South Africa. Ndikuda kutaura pamusoro pekudzimba kwevanhu kwaari kuitwa mabasa uku. Ine nyaya inondirwadza chaizvo kuti hei, shuwa upenyu huri kuoma apa vanhu vari kudzimba mabasa. Zvinhu zvakangooma, tinoshaya kuti mhuri yacho toiraramisa sei. Nokuti vana vananga vachida kuenda kuchikoro, apa tinogara mutaundi toda kubhadhara mari dzemarendi. Chokudya chacho chiri kudhura. Ipapo pakaoma shuwa. Dei hurumende yaona zvokuita yarega kudzinga vanhu mabasa, vanhu vashande. Nokuti kuti umanyire kuenda kumusika, kumusika kwachozve munhu wese wanguva kungoita zvokutengesa. Saka woshava kuti wodii. Dei hurumende yatibatsira ipapo yarega kudzinga vanhu mabasa. Ndochikumbiro chatinongova nacho, nokuti chokuita chacho hatichina. Tikati titengese mugwagwa macho tinodzingirirwa nemapurisa. Saka toindepiwo. Please, ipapo indoti hangu dei hurumende yatibetserawo ipapo pakudzinga vanhu mabasa. Vasadzinga vanhu mabasa, vanhu vashande pamabasa, tichiwana iyo yatinowanawo tichiraramisawo mhuri yedu. Ndoti ndatenda hangu.
Ndinwa chokuda kuSouth Africa, Johannesburg, kodzero dzemadzimai dzawandisa, hadzivakimba. Iko zvizvi kune maWhatsApp, unoona umwe ari paWhatsApp fonguva yakareba. Umwe wake uzobvunza kuti kwanguva achitaura nani paWhatsApp, anotaura zvisiri izvo. Kunozve unoona kuti mapfekero anenge achiita madzimai abva kunze kwenyika achiita kune dzimwe nyika, anokwezva varume zvekuti varume vanotaura navo danavo pana manhamba aya ndokuzvimbana. Umwe ave kana paanozvimata potanga zvenyaya yekuti kwanguva achitaura nani, zonzi unondichengera. Woona kuti chokwadika zvoda kuti mwari vapinjire, nekuti dzimba hadzingatombomiri. Technology tiri kuiabhusa ndo yanyanya kuputsa dzimba. Hongu mamiriro eupfumi hwenyika angakonzerawo izvozvo, asi technology ngatiregei kuita abhusa. Ruzivo rudzi rushoma. Munhu akatanga kuita WhatsApp anogona kuita vhiki achiti achirara ari paWhatsApp achingotaure chiti. Saka umwe wake anoti kutaura nani? Ingamira imba pakadaro. Pangashayikwa mashoko ipapo. Ngatiregei kuita abhusa. Tese varume nevakadzi. Tiende zvangu.
Nyaya dzekurambana kwevanhu haisiri nyaya yatingati chaizvo chaizvo ingakonzereswa nenyaya yekuoma kana kuti nekuda kwematambudziko aripo pautongi wanasi munyika yedu yeZimbabwe. Matambudziko chingangova chinhu chinowedzera, asi beginning tinotaifona kuti shoko raMwari richitaura zvinodhanzi zviva ekupedzira rudo rwevazhinji tonhora. O chinhu chikuona chadzikisika, asi chiri kudzadzikisika panguva yekuti vana vemunyika muno takatarisana crisis yekuoma kwezvinhu, of which takungozoti zvese hazvo zvinenge zvaitika tongoti kuoma kwezvinhu munyika zvakonzereswa nekuoma kwezvinhu munyika. Yes, that might be the case, I do agree, but I disagree futi nazvo. Nyaya inenge iripo ndekungoti iwewe kana wazvipa commitment yekuti waakuita zvemuchato, make sure kuti it's a commitment from your heart, kwete kuti hanzi unenge wangozviita nekuda kwekuti zvakaitwawo ndivana nhingi. Nyaya yemarriage irwendo rusina kudzokorora, kana kuti rusina kuti hanzi ndombozogona kuti nditangise futi patsva. Kana wazvipira, make sure kuti ndozvaunenge waakutoita, and you do it with your heart, with a loving heart, kwete kungozviita nekuda kwekuti hanzi mwoyo chete unenge wangoshuvirawo kuzviita. Saka kana tichitarisa zvedu kurambana kuri kuita vanhu, zvaakungokonzereswa nekungoti munhu zvake pachezvake anenge azviona ari munhu anotora dambudziko renyika here kuti ndoraputsa muchato wake, kana kuti ingangova nyaya yekungoti zvayo mushato wacho wanga waramba uchingosheka sheka. Ndatenda maita henyu, ndini Danai Matimba, ndiri kutaurawo ndiri kuno kuSouth Africa.
PJ, some interesting views there,
yes,
from some of our listeners who really gave valued contributions.
Yes.
We heard there from Sisi Miriam, who is saying, no, it's the job losses, because now people cannot vent. And then we heard from one gentleman in South Africa who really is not happy about social media.
Especially the social media.
Yes.
And he was saying the WhatsApp, Facebook, and if you ask some of the women or the wives, what are you doing on WhatsApp? Who are you talking to?
Mm-hmm.
They become so aggressive and very defensive.
Yes, so very interesting and diverse.
And dressing as well.
Yes.
He's
saying that when women go to the diaspora, I suppose maybe he means the ones that are closer to Zimbabwe, they are dressing very provocatively, allegedly, as he says. So those are some of the interesting views there. And
that
we really thank
listeners.
You, all our listeners. Please keep giving us your feedback. That's what we thrive on this women's forum, PJ. Also, I think we have a call on the line there for you.
Yeah. Wethu esilaye ecincweni wothi ngicizelele emavela sukuthi hayi bonke libona laba kade bekhuluma siyithole imbiko yangkhona ku WhatsApp na number yethu but kodwa ke angizwanga okhulume ngesindebele. So lina abakhuluma isindebele phela alike lithumele imbiko yenu lamazwi yenu sizwe imbono yenu lani iphume emoyeni ngoba siyayikhwabitha sibili imbono yenu. Wothi ke nithathe ke esilaye emlalele esilaye ecincweni. Siyakwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi.
Hello.
Yebo, kunjani mama?
Ngiyaphila, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Wena ke uke wathi fahla ngamancinyane kusithandekile, kodwa ke wathi khathesi usinikeke imbono yakho ukuthi kuyini kathi vele osokubangela ukuthi imichado ichitheke kube abantu abaningi kangaka abayendileyo kumbe abachadile asebesiya emthethwandaba befuna ukuthi imichado yabo iqunywe.
Nango kubona kwami mntanami ngibona ingani khonokho ubunzima obukhona lobo obuthole nzima ngabantu.
Ngibona
ingathi lakho kuyangidezelela kwenzela ukuthi abantu bezi behlekela futhi bezichado ichitheke. Ngoba kunzima bakitho ukuthi ungananzelela ukuthi abantu nxa behlezi bebakile endlini bayancedisana, angithi ekuncedisaneni nilaphana ubaba uzaphuma eseleyele umama layeyele. Kodwa nxa selibuya ntambama umama uzabe uyephethe okuncane lokhu yabe kuphethe ubaba laye kujwayelekile ukuthi abe vele emsebenzini omgoka sile ukuthi vele emsebenzini bayakhulumisana ngcono abantu nxa kunjalo.
kodwa bese umfithi ngobunzima lokubukhona kulezi insuku asithi babuse ekhotshweni 17 imithini 7 umama la uyazama ukuthi ezama ukuthi ethengithengisa lokhu akuthengisayo njalo la asithi uthethe uthathelwe ngalelo langa njengoba nezisuku okwenzakalayo xa sebefika endlini labantu labana kuba nzima okunye okumangalisayo ngoba umntwana abazakhala mama silandile mama kunje kunje akusitshela kuzwanani okuhle khonapha ekhaya isikhathi esiningi khona lokho kuyabangela ukuthi imishado
icinichithele
lokho lami ngivumelana lakho sibili
kwenziweni-ke ukuthi ukuze kulungisiswe lolu hlobo
hayi kukhona sibi lokho sizingeke sikuphike kukhona kakhulu esokusiya-ke futhi okuthi kubekezela kuyathiyana njalo le mishado yakulezi nsuku siyazi ukuthi isikhathi esinemishado yakulezinsuku ayisafane nemishado yakuqala kwesinye isikhathi umuntu yabevele ethe suka ngakube siyakwenda esukuthwe ukuthi ubaba lwengiya kuye uvele njani ule nzuzo ethengalingconywane xa sukusiya kumalangeni ukuthi sukusiba lobunzima ekhaya abalutshwana abantwana abakubekezelelayo yokho mntanami so imishado iyachitheka sibe ngendaba ye-hardshiple khona kuleli lizwe lakithi
yes hayi wena-ke nkosikazi ukhuthazane ukuthi kwenziweni
bakithi mina bengikhala ngokuthi nxa uhulumende wethu bakithi nxade ngake sinanzele ke sizele bakithi asimzondi uhulumende wethu siyamthanda and simthanda ngendlela engiyazi ngazi lokuthi ngingakhuluma kanjani ayike sizele ke sinakekele bakithi ayi siyazi kubuhlungu kanganani into eyenzakalayo ezimbabwe bakithi okuthi sesize singani singama-politicians kathi ayisithi ma-politicians kodwa ukunzima lobosi uthweleyibo sokusenza singanithiwa singama-politicians kathi ayisithi bakithi sithwele nzima abantwana ukuthi beze bedle uyaswela ukuthi kathi uyabubambeni wahlanganisa lani ukuthi uziphumelani ukuthi abantwana beze begcine bendlile kathesi kunje sikhuluma abanye isuke isikhathi eziningi njengokuba isikhathi sokuthi aluba silele kathesi kodwa eqinisweni abaningi bethi kakhulu umama kathi lalanga uyazama ukuthi uhlanganise ukuthi kathi kusasa lizaphuma nzenzelani abantwana kathesi kunje kuthi isikhathi abantwana balele vele bengazange bedle lento ebonakalayo bakithi aluba uhulumende wethu aluba uyasinakekela bakithesi esisivumele nje kukhona okhu ngiuthi bakithi rit asivumele sikungukuthengithengisa abantwana bephile imiphefumulo le engalacali phu ngubonakale layo engephilayo
ye hhayi siyabonga kakhulu unkosikazi
kulungile mbonyile
ma ya imbonyile lana
PJ, I think we have another caller, Mr. Manzini, varipa South Africa, timbonzwa. Va Manzini, vatomboita kufona chaiko tisatauya pa program regaiti nzwe kuti varikuda kutipakurira chii. Makadii va Manzini.
Tiripo makadiniwo.
Aiwa tiri wadi zvedu, taurayewo maonero enyu muri kuinzwa iri mudariro iyi.
Ya ndinoda kubvumirana nemutaura atanga kutaura uyauya kuti marights evanhukadzi azonyanyisa.
Sei muri kudaro
unoona kuti seyavanga vachataura yepa WhatsApp yaye munhu anenge ari pa WhatsApp the whole night haana nguva newe iwe uchangobva kubasa kwako ari kutaura nani
asi imi hamupo here pa WhatsApp apa va Manzini
ko kana ndiripo ngatitaure tese kandii
ngataure neWhatsApp
asi muri kutaura here nemadzimai kuti aiwa pane kuti mutaure nevamwe nezvimwe ngatitaurei ini nemi
uko chiopa kuti iye atadze kuda kutaura newe achida kutaura nevamwe varume chii
aiwa tinotenda vamanzikana
achinge mukanetsana akaenda kumatare edzimhosva vanhu vematare edzimhosva vanotsigira vanhukadzi hakunawo here marights angamirirewo vanhu vechirume kuti kana tichinge taitawo maproblems toendawo tonomhangarawo sevarume sezviri kungoitawo vanhukadzi
aiwa
munogona kuenda kunomhangara
tazvinzwa vamanzini kungoti chete nguva ndoisina kuti nguva ndo isina kumira zvakanaka at this juncture we're going to just ask our guest I know we have Sakile Ngoma from the Women in Politics Support Unit holding on we have also Tariro Tandi who's one of our guests and please all the listeners that have been calling in we value your calls and please keep calling And you know, for our radio listeners, as you know by now, we're streaming live. So please join us on www.voazimbabwe.com. And stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah. Li kubeke pambili loke lisilalele kulabo abalibule njini. Kota ke ere tueni asidibaneni yevikelizayo.